Hurumende yakazivisa kuti ichazenge ichibvisa vanhu vese vanoshandira mupublic service papayroll musi wa30 Gunyana kana wange wasvika kana vachinge vasati vaita biometric registration. Tine vashandi vazhinji vehurumende vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuwanikwa vatadza kubata deadline iri. Vhiki rapfuura iri yanga yangori vara ramhanya vanhu vachimhanya kumahofisi ekwaregistrar general vachida kuti vakwanise kubita deadline iri, asi tawana kwavasvika ekumahofisi ikoko kwaakusina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuti vakwanise kurejistwa, zvaita kuti vamwe vangogara nguva refu vari kumahofisi aya vachitadza kurejistwa. Taonawo vamwe vachitadza kuwana mari dzemufomu dzemichovha dzekufamba kusvika kumahofisi ikoko, zvaita kuti vatadze kubata nguva yakatangwa nehurumende. Tichitarisawo zvakare, chikunyanyoshungurudza ndechekuti vana vari kusara muzvikoro vasina anodzidzisa, tichitarisa kunyorwa kuri kuitwa mazamanishoni demagrade 7 zviri kundokanganisa kufamba zvakadaro kwezvinhu muzvikoro, vadzidzisi vachimhanyira nyaya iyi.
Sei hurumende ichimhanya-mhanya kudai isingatovarairidzi nguva yakakwana yokunyoresa?
Inyaya yekuti vari kuteerera zvavari kuziviswa neWorld Bank, sezvo tiri kuziva kuti hurumende yedu amapapet ecapital vari mumodi yedu yeliberalism, vachiti zvavangoudzwa izvozvo ndo zvinoita zvaazvimbwasungata zvevane mari. Saka tichitarisa isusu kudai mapriorities edu anga ari right, zvaiitwa nenzira isingadisrupte provision neservice muzvikoro. Kunyanya isaipropoza kuti iyo hurumende yaifanira kugadzira mamobile teams anotenderera achitarisa achiengeja vanhu paground vachiupdata database ravo uye vachibva vaita biometric data capturing yacho. Zvaiita kuti vanhu vasamire kuenda kumabasa, tisingawedzere kushungurudza vanhu vagara vari kutambira mari shoma vachitotadza kuenda kumabasa.
Chinhangwa chekunyoresa uku kwebiometric registration kunopa mutsvako wechii kuvavairidzi?
Chinhangwa chataziviswa ndechekuti vanoda kubvisa maghost workers. Zvinoba kuda kubvisana nekubvisa maghost workers ndobva vakutobvisa mareal workers ari paground nenyaya yekuti havana kuita biometric registration. Saka tichiti tichikurudzira kuti dai vaenda paground vanoita registration vari ipapo, vachiona the real workers vari paground vovarejista pabiometric platform, vobvisa the ghost workers vanogona kunge vakangopinda mupapero vasina basa ravari.
Pari zvino nhengo dzesangano renyu dzakadzokera kumabasa here kana kuti dzichiri pakungoramwa mabasa?
Nhengo dzedu hadzina kumbobvira dzaramba mabasa, asi kuti dzatisingakwanisi kuenda kumabasa neya kushaya mari. Saka kana munhu uchishaya mari yekuenda kubasa uri incapacitated, ukatsanzviridza ukaona mari unoenda, kana washayawo hauende. Ndo patakangozivisa hurumende tichiti vamembers edu aincapacitated, zvichireva kuti kuenda kwavo kubasa kwakuenderana nekuwanikwa kunenge kwaitwa mari. Kana yashayikwawo vanenge vasinaendei, musi waya wawanikwawo vanenge vachingoenda.